mumiriri weAmerica vaBrian Nichols vati zvakakosha kuti varume vave pazvirongwa zvokudzivirira mhirishonga. Vatiwo mhirishonga kuvanhukadzi nevanasikana inodzivirira budiriro renyika nekudaro hazvifanirwi kutenderwa mumagariro evanhu.
And women have equal rights, and men and women are integral to the progress in this society, and violence against women.
Vanhukadzi vakangoenzana nevanhurume. Vose vakadzi nevanhurume vakakosha munyaya dzebudiriro renyika. Saka mhirishonga kuvanhukadzi haina kunaka. Zimbabwe ine mukana wekubudirira zvakanyanya tikagadzirisa dambudziko rekusaenzaniswa kwemikana.
Vanoona nezvezvirongwa musangano reWomen Coalition of Zimbabwe, Amai Sally Ncube, varumbidza danho ratorwa nevamiriri vedzimwe nyika ava vachiti zvinogona kubatsira kuti muzvibvumirano zvavanoita neZimbabwe vatarisewo kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume.
Varume vane zvigaro zvepamusoro, mungava mumabhizimisi mune zvematongerwo enyika, vanoremekedza utungamiriri hwenyika idzi dzaita mhiko nhasi. Saka tinodaira kuti zvichava nemushanduko wekuti kana takatarisa nyaya dzebudiriro yenyika, nyaya dzichaitawo dzichitarisa nyaya dzekuti upenyu hwevanhurume nevanhukadzi kuenzaniswa kwemitana kwavo kuendeke, pane kuti dzimweni dzenguva tinozokanganwa kuti tiri munyika yeZimbabwe ine vanhurume nevanhukadzi nevanakomana nevanasikana vanoda kuti tive tinoita kuti upfumi hwenyika, magariro atinoita ave nekuenzaniswa kwemitana uye kusave nemhirishonga.
Mukuru weGender Commission, Amai Virginia Mwanigwa, vati zvakakosha kuti varume vazvipire kurwisa mhirishonga inoitirwa vanhukadzi nevanasikana. Amai Mwanigwa vatiwo, sezvo varume vachiteererana, zvogona kubatsira kuti varume vatsiurane panyaya dzemhirishonga.
Vanhukadzi vane kumbunyikidzwa kwavanoita, kodzero dzavo dzinokanganiswa pakawanda, saka vari kuzvipira ivo mbune nemaorganizations avanoshanda nawo kuti vawane chavanoita kuita kuti Zimbabwe kana kuti pasi rino rive nzvimbo yakanaka inoita kuti vanhu vese vagare zvakanaka. Inini seZimbabwe Gender Commission tinofunga kuti pamusoro pekuidentifya magender champions vanenge vari vanhurume zvakanaka, nekuti tinoona kuti vamwe vanhurume vanoteerera varume. But zvimwe zvikuru zvatinoona kuti magender champions evanhu vechirume zvavanokwanisa kunge vachiita ndezvekuti vaende kunodisturba yatinoti mainstream. Ngavaende vanobvunzana nevamwe vavo vari muleadership yemumainstream yesociety yedu, vachibvunzana, vachigadzirisana masolution achitangira ikoko.
Kurudziro yeHe4She yakatangwa nesangano reUnited Nations munyika dzakasiyana-siyana senzira yekurwisa mhirishonga kuvanhukadzi nevanasikana. Kurudziro yeHe4She ndeyekuwana varume vanosvika bhiriyoni imwe chete vanotungamirira mukurwisa mhirishonga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.